manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 14, 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatungamirira urongwa hwekurangarira magamba enyika vachiradzikawo mamwe magamba maviri pamarinda eHeroes Acre muZimbabwe asi vachipika kuti nyika haife yakatongwa nevavati zvimbwa sungata. Dare repamusoro roramba kunzwa nechimbi chimbi nyaya yebato rinopikisa RCCC yekuti ripiwe gwaro revavoti rakachena kana kuti final voters roll. Mutungamiri webato rinopikisa reuza amai Elizabeth Valerio woparura urongwa wemazuva gumi wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi. Zichiwa kwa mure tshiva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatungamirira urongwa hwekurangarira magamba enyika nekuradzikawo mamwe magamba maviri asi vachipika kuti nyika haife yakatongwa nevavati zvibwa sungata zvehurumende dzekumawirira. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Magamba maviri aradzikwa nhasi ndiambasada Johannes Tomana vaimirira nyika kuDRC uye vaimboshanda kumajeri vaWilton Siziva. Vaviri ava vakashaya mushure mekurwara kwenguva pfupi. Vachitaura pakuvigwa kwemagamba maviri aya vamunangagwa vati Zimbabwe haizofa yakatongwa nehurumende yevatengesi vachiti izvi ndozvakarambwa nemagamba akaita savatomana navasiziva.
Zimbabwe haizofa yakatongwa nehurumende yevatengesi hazvizofa zvakaitika.
Vamunangagwa vati vaviri ava nevamwe varere paHeroes Acre vakarwira kuti nyika ive nerunyararo.
Mushure mekuenda kuhondo kwemakore gumi nematanhatu takazvipira kuchengeta rusununguko rwedu neropa redu.
Vamunangagwa vakurudzira vanhu kuti vavhote murunyararo munguva yesarudzo asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi sezvo vari kuita mhirizhonga vakawanda vasiri kusungwa nemapurisa zvikuru vanotsigira bato rezano PF. Vatiwo hurumende yavo iri kuvandudza upfumi kunyange yava nemakore makumi maviri nematatu yakatemerwa zvirango zveupfumi. Asi vakatemera zvirango izvi vanosanganisira hurumende yeAmerica vanoti hazvina kutemerwa nyika asi vamunangagwa nevamwe vavo vanopomerwa mhosva yekutonga nedemo. Meya veHarare vaJacob Mafume avo vange varipowo paHeroes Acre vati zvakakosha kuremekedza magamba vachiti basa ravakaita rakakoshera munhu wese muZimbabwe. Vakatiwo zvakakosha kuti vanhu vavhote murunyararo.
Zvimwe zvinoremekedzwa nenyika yese neleadership yese yenyika hazvinei nokuti uri bato ripi.
Vamafume vatiwo hapana anoda kuti nyika itongwe nevatengesi vachiti bato ravo reCitizens Coalition for Change harisi bato revatengesi.
Nyika haitongwi nemapapeti eumbavha, nyika haitongwi nemapapeti euori, nyika haitongwi nemapapeti ezvinhu zvakasiyana siyana. Tese toda kuti nyika itongwe nevana veZimbabwe. Maleaders yese aripo vachamisa mwana weZimbabwe, havazi papeti.
Vamunangagwa vatsanangura vatomana semunhu akaita basa guru zvikuru munyaya dzemutemo. Izvi zvatsigirwa nemunyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza avo vakadzidza nekushanda navatomana.
Nhasi ndinoda kuti kune umwe wedu fambai zvakanaka vatomana. Tichasanganiswa naMCK.
Vatomana vakambotemerwa havo zvirango neAmerica vachinzi vaitarisa kuti wabuda mumba mani pakuchuchisa vanhu. Nhengo yezano PF Central Committee vachinga Dube vati vasiziva munhu akashandira nyika yake kubva kuhondo uye anokodzera kuradzikwa paHeroes Acre.
Akashanda zvikuru chaizvo zvakanyanyisa. Akaenda kubira nyika ikoko kuZambia kuzipa.
Urongwa hwekurangarira magamba waitwawo matunhu ose munyika, asi vamwe varwi vehondo yerusununguko vakaita sevaive mutauri webato rezano PF varugare gumbo vati havasi kufara negwara ratora nyika.
Vari verusununguko havasiri kufara, but hatifaniri kuita restricti kufara just kuvanhu vakarwira sununguko, nekuti umwe noumwe akarwira sununguko nenzira yake yaikwanisa. Hatibvaifanira kuti tese tingoenda kuhondo. Vamwe vanofara vaibikira, vamwe vange vari maintelligensi, vana mjiba, vana chibido, vese vakariwa rusununguko. Asi chikuru chatinoda ndechekugara zvakanaka. Ende tanga taona mabasa. Ndi chibi yangu ya kuila skoro zaka wapwa zizi zaka ito kandiku kutukudo munu haichema.
Act Gumbo vagumbo vativo wawira ninyo ya kutivakaru wa hondo chete vatunga mire nyika. Act Gumbo Zimbabwe yakawana rusununguko muna 1980 mushure mehondo yakade ukaropa revanhu vakawanda. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dare repamusoro High Court raramba kunzwa nechimbi-chimbi chikumbiro chebato rinopikisa Residents Coalition for Change chekuti ripiwe gwaro revavoti richashandiswa pasarudzo kana kuti final voters roll. Bato iri rinoti rakatumira tsamba kuZEC richikumbira kupiwa gwaro iri, asi zvakakona n'anga murapwa achida. Rinoti rakazokwira kudare repamusoro kuti ripiwe gwaro iri. Taedza kubata mwe mkuru weZEC vaYutwele Sligwana, asi havana kupindura nharembozha yavo kana mashoko atavatumira. Bato rezanu PF rinoti harina haro kuona chakaipa pagwaro rarakapiwa neZEC. Muguziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weTCCC Muzvare Fadzai Mahere.
Panyaya yevoters roll, bumbiro remutemo kana kuti constitution inotaura kuti bato roga roga rinofanira kupiwa voters roll. Isusu tiri kuona kuti voters roll hatisati tapiwa isusu seCCC. ZEC yakawedzera mapolling station uye vakachinja zvinhu zvakawanda pavoters roll, zvichireva kuti mavoters roll akapiwa kune CCC mavhiki akapera aya rakasiyana nevoters roll riri kuzoshandiswa musi weelection.
Ko sei bato rezanu PF siri kuchema-chema nenyaya yegwaro revavoti kana kuti voters roll iri semaonerenyu?
Tikuona kuti zanu PF haisi kuchema nyaya yevoters roll. Zvinoreva izvo kuti ivo vanaro asi isusu hatina. Naizvozvo takaendesa nyaya yacho kumatare kuHigh Court. Tikati aiwa voters roll inofanira kubuda paine nguva ezvinei zvitasarwa nemazuva 9 kuti election iitwe. Zvichireva kuti nyaya yacho inofanira kunzwikwa nekukurumidza.
Ko iwo matare ari kuti kudii panyaya iyi?
Tanzwa nhasi kunzi matare kuHigh Court ikoko mutongi ataura kuti nyaya yacho haifanirwi kunzwikwa nekukurumidza. Iso seCCC tinoona kuti zvinhu zvakadai so zvinokanganisa free, fair, credible election.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nokuti voters roll ndo syllabus, ndo rinotiratidza kuti mavhota mangani ari kuvhotera kupi, mapolling station acho ari kupi, vanhu vakaiswa papolling station yega yega zviri kuenderana here nezvinotaurwa pamutemo. Saka isusu tinokurudzira veZEC kuti tapota mutemo ngautedzerwe. Tinoudza zvakare maobserver kana kuti vari kutarira maelection kuti ndizvo here zvinotaurwa nemaguidelines eSADC emaelection. Handizvo, saka ngazvigadziriswe pachiine nguva.
Mutauriri webato reCCC Muzvare Fadzai Mahere vachitaura vari parunare muHarare.
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Mutungamiri werimwe bato rinopikisa United Zimbabwe Alliance kana kuti uza amai Elizabeth Valerio vari kuenderera mberi nekushandisa motokari vachitsvaga rutsigiro munzvimbo dzakasiyana-siyana muchirongwa chavo chemazuva gumi chekutsvaga rutsigiro kana kuti 10-day presidential road trip. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Amai Valerio nhasi vanga vari kukaroi Magunje Makonde vachisangana nevanhu nevamwe vari kumirira bato ravo musarudzo dzemakanzura. Kumagunje amai Valerio vaudza Studio 7 kuti pane mumwe mutsigiri weZANU-PF avaudza kuti havatenderwi kutsvaga rutsigiro munzvimbo iyi sezvo iine varidzi vayo vanove ZANU-PF. Vachivaudza murume uyu kuti Zimbabwe inyika ine utongi hwejekerere uye vanhu vakasununguka kuenda kwavanoda. Bato reZANU-PF rinotevedzera mashoko emutungamiri wenyika ekuti vanoda runyararo. Amai Valerio vanoti vari kugamuchirwa havo zvakanyanya uye havasi kusangana nematambudziko sezvo vanga vakazivisa mapurisa.
Saka vari kufara. Mayouth ari kufara nekuti vari kuziva kuti kuna mama.
Nezuro amai Valerio vaifamba nemotokari vachivimbisa kushandura zvinhu vakasarudzwa.
For 2023 elections, tiri kuona kuti upenyu hwatinawo muno muZimbabwe hauna kumira mushe. It's not a normal life. Saka tiri kuti slogan yedu yecampaign iyoyo tiri kuti tiri kuda a good life for every citizen. Tida kuti munhu wose agare upenyu hwakanaka awe ne
Pachakavabvunza kuti sei vasiri kuunganidza vanhu sezviri kuita mamwe mapato, amai Valeria vakati nguva yekutsvaka rutsigiro yave pfupi sezvo vakanonoka kupinda mundima.
Tiite marali ziko zvino handione kuti ndingazogona kutaura nevanhu ndinyatsonzwisisa kuti zvinhu zvakamira sei kwavanogara. Saka isisi tiri kuita inonzi car rally, tikufamba province to province tichisangana nevanhu kwavanogara, kwavanoshanda, tichinyatsotaura navo ndakunzwa kuti upenyu hwakaita sei kwavari kugara.
Mumwe akapinda musangano wanezuro waamai Valeria muzvari Rufaro Chatikobo anoti anoshuvira hurumende inotungamirirwa nemudzimai. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti mukana waamai Valerio wekukunda mudiki sezvo vanhu vakawanda vasati vave kugamuchira utungamiri hwechidzimai.
Saka nyangwe uri kandidheti uri munhu wechikadzi uri kubato rinomukurumbira seZANU-PF kana kuti TPC, hapana munhu vashuma vangakuvhotera nekuti vanhu vemuno unhu womuZimbabwe nemuAfrica ndiwe kuti munhukadzi haakwanisi kutungamira nyika. Saka ndezvakanaka kuti aende achikumafuro nedimwe mombe asi hapana chinobuda.
Mumwe anga achitsvaka rutsigiro nhasi mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Lavhomo Madhuku vanga vari muHarare nhasi.
Ndafamba munzira vese vari kutengesa vari kudini vanaita vanhu madzimai akawanda nevana vakawanda ivavo. Kuvati kuona zvauti njirozi. Tiri kuona kuti munhutoti munofanira kuramba muchingoita basa renyu. Ndezvamunofanira kungoita nekuti nyika iri kuzvaizvo zvakawanda zvichiri kutambudika muno. Saka mochirekedza heroes bari kuzvichinyeza ukuru nekuti muri paheroes mungoziva kuti bato reZANU-PF rinenge ragarawo nguva yakati rebei raadii kuti zvirie yanguva yekuti mukati menyika muchitwawo rimwe bato rezvibato zvepenyika pachiita purezidendi asingazvi.
Mutauro webato guru rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti TPC vaustaro siziva vanoti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanga vakazorora nhasi. Sarudzo dzegoro rino dziri kuitwa musi wa 23 nyamavhuvhu uye amai Valerio ndiye mudzimai chete ari kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Mauto akapidigura hurumende yeNiger anoti ari kuronga kutongera mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum nemhosva dzekutengesa nyika kana kuti high treason. Vakabatwa vaine mhosva vanogona kutongerwa rufu. Izvi zviri kuuya kunyange hazvo Mauto akabvuta masimba aya ange ati ari kuda nhaurirano nevatungamiri vegungano renyika dzekumawirira reECOWAS avo vari kuti vanogona kutumira Mauto munyika iyi. MuAfrica, Mauto apidigura kana kuedza kupidigura hurumende kanodarika mazana maviri kusanganisirawo muZimbabwe umo makapidigurwa hurumende yamushakabvu Robert Mugabe. Mukuzeya nezvenyaya yekuNiger iyi tabata muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa.
Tinofunga kuti tinokonzeresa kuti Mauto agumisire achipindira mumatongerwo enyika munyika dziri muAfrica nedzimwewo nyika dzinogona kunge dziri kune dzimwe nzvimbo inyaya yekuti panenge pasina kutongwa zvakanaka, panenge paine kukanganisika kunenge kuchiitika ndoo kazhinji kazhinji kacho, nekuti ndoo saka tichizoona kuti iwo Mauto iwaya kana achinge atora masimba vapinda pakutonga ndosa ramchona vachiwana rutsigiro kubva kumhomho yevanhu. Inyaya yekuti hurumende inenge iripo inenge isiri kutonga zvinenge zvichigutsa vazhinji.
Saka masangano akaita sana African Union angapindire sei kuti zvinhu zvakadai zvisarambe zvichiitika?
Masangano akaita sana African Union mapindiriro anoita ndekutongorambidza kuti aiwa veMauto havatenderwi kupinda mune zvematongerwo enyika vachibvuta masimba. Ndomapindiro avanoita. Asi zvandinofunga kuti zvinogona kubatsira ndezvekuti masangano akaita sana African Union anofanira kutanga kutoongorora kunyange nehurumende dzacho matongero adzine dzichiita kuti dziri kumbotonga sei. Nekuti kusatonga zvakanaka kunoita kuti vezvemauto vazowana gwanza rekuti vagone kupindira mune zvematongerwo enyika. Saka African Union dai vagona kubudirana pachena nehurumende dzisiri kutonga zvakanaka, nekuti ndokuri kubva nyonganyonga dzese dziri kuzoita kuti Mauto apindire.
Utongi hwemauto hunodzosera here utongo hwejekerere kumashure kana paine vamwe vatungamiri vanenge vachitadzawo kutonga muzvinafundo Mukonza vanenge vachitungamira idzo nyika idzi vasarudzwa nevanhu asi vokundikana kutonga?
Zvine pakasiyana siyana vaZulu, nekuti mune dzimwe nguva utongi hwemauto hunotounza utongi huri nani pane utongi hwevamwe vatongi vanenge varipo vanenge vachingotonga nehumbimbindoga. Asi kazhinji kazhinji kacho, nekuti Mauto anodzidziswa kutonga nechisimba, saka havazogoni kuchizonyatsodyidzana nevanhu nekuita zvunhu nenzira dziri pamutemo dzinotarisirwa. Ndosaka zvichigara zvichingonzi hai vemauto ngavagare vari kumakamba kwavo, vanotonga vasarudzwe nevanhu paite utongi hwejekerere.
Muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa vanga vari parunare kuPretoria. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muAmerica inotarisawo mamiriro ezveupfumi pasi rose muzvinafundo Steve Hanke vanoti Zimbabwe ndiyo nyika pasi rose ine mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanyisa kana kuti inflation. Muzvinafundo Hanki vanoti inflation yemunyika iri pazvikamu zvinodarika zana nemakumi masere nemashanu kubva muzana kana kuti 685%. Asi veZimstat vanoti inflation yemuZimbabwe yangodarika zana kubva muzana kana kuti 101.3%. Governor weRBZ Dr. John Mangujga varikutiwo varikutarisira kuti inflation yemunyika icharamba ichidzika gore rino. Mugozeya nezve mashoko ava Hanki aya, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano re Refine X Zimbabwe muzvare Happiness Zengeni.
Parizvino inflation yemuno muZimbabwe iri kudzikira tichishandisa nezviri zvinobuditswa neveZimstat irivo vanofanira kubuditsa mafigures aya pakuhurumende. Saka parizvino iri kudzikira ezvine zviri pa74% haichazi above 100%, but muZimbabwe vanoshandisa inonzi blended inflation rate inosanganisa maUS dollar nemaZim dollar. Saka kubva kumuna June takaona kuti maZim dollar aka kwirira in terms of value against the US dollars. Saka inflation yedu yakudzikira in line with that trend.
Ngati dzokei kugwaro rava Hange iro tichitarisisa kuti maonero avo anotisiya nezvakanyanya nemaonero ehurumende.
Tinoona Professor Hanki vachitaura kuti inflation yemunomu ichiri yakakwira zvakanyanyisa. Asi ma differences acho zvakasiyana nekuti ivo vanoshandisawo imwe way, imwe nzira yekuti vacalculate inflation yavo.
Vanoshandisa nzira dzipi dzinosiyana nedzinoshandiswa neZimstat?
VaHanki vanowanzoshandisa exchange rate, voshandisa futi zvinowanikwa pastock market. Saka calculation yavo inobuditsa zvakati siyanei nezvinobuditswa nehurumende.
Izvo zvinhu zvakagadzikana here munyaya dzemari munyika parizvino?
Parizvino inflation yakadzikira. Month on month inflation is at -15%. Zvichireva kuti izvo muna July ririvo mwedzi wakapedzisira kubuditswa mafigures aya neveZimstat, muna July inflation yange yakadzikira zvakanyanyisa zvichienderana nekudzikisa kwemutengo kuri kuitika mumastoro, zvichienderanawo futi nekuti Zim dollar redu riri kugaina value. Izvi zvichave zvichienderera nokuti takanzwa vebhanka guru renyika vachitaura kuti vanoda kuti inflation izoti gore richipera ive iri between 60-70%, isave yakakwirira kudaro.
Aho vanga vari muongorori wezveupfumi vari mukuru wesangano Refine X Zimbabwe muzvare Happiness Zengeni vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu wevanhu vafa nekuda kwemoto kuHawaii rinova rimwe dunhu remuAmerica wasvika pamakumi mapfumbamwe nevatanhatu. Governor wekuHawaii vaJosh Green vati uwandu uhu unogona kukwira sezvo vachiri kutsvaga vamwe vanhu vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana mashanu vasara vasina misha uye mari yekugadzirisa zvose zvakapiswa nemoto uyu inonzi inogona kudarika mabhiriyoni mashanu. Muchirongwa chatinotarisa nhau dzezveutano, imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga varikurudzira vabereki kuti vangwarire mishonga yechikosoro yavari kupa vana sezvo mimwe yacho yatorambidzwa kushandiswa nesangano reWorld Health Organization ichinzi yakaiswa mimwe mishonga inogona kuuraya vana. Mishonga iri kunyanya kurambidzwa iri kubva kuIndia. Mukuzia nezvenyaya iyi tabata Dr. Ranga.
Blessing, chaninga taura ndechekuti kune mushonga wechikosoro uri kubva kuIndia. In fact, it's not just one, kune inonzi Ambrono, kweta inonzi Doc One Max, inoshandiswa for zvikosoro including for vana vechidiki kuti vamwe mushonga uyu. Saka mushonga uyu wanziwo ne World Health Organization uri substandard, and ma quality standards they are also it failed to meet my quality standards. And ma news reports ari kuti iwo kune vana vakashaya vakati wandei kunyika dzakaita seku Indonesia, Uzbekistan, uyezve kuGambia, ari kunzi vana vakashaya nenyaya yemushonga uyu. Pane ma chemicals ari mushonga uyu ari kukonzera izvozvo.
Asi mishonga isati yapiwa vanhu haitange yavhenekwa here, zvinozofamba sei?
Ichokwadi Blessing, mishonga kuti izopuwa kuvanhu inofanira kumita mastandards akati wandei, kusanganisira kuti is it unoshanda here mushonga uyoyo kurapa chirwere chauri kunzi unorapa. Saka kunoitwa mastudies ekuongorora izvozvo, poenda stage yekuona kuti madosages kana uchishanda akamira sei kuti ushande, kwoita stage yekuona kuti mushonga uyu uri safe here kushandiswa muvanhu. Kana zvadaro pozoitwa matinoti marandomized control study. Saka zvese izvo zvinoitwa, but in the background kune nyaya ye just my safety standards in general. Saka because mushonga uyu inenge uchiiswa mumacontainers, things like that, macontainers acho neenvironment yacho, matemperatures zvakasiyana-siyana, zvinokwanisa kuzoita kuti mushonga uyu ushande usingakuwadze vanhu. Saka zvagara zvinhu zvinoitwa, and worldwide kune mabodies anoongorora izvozvo, even kuna India ikoko vanouongorora. Saka it seems like India yanga yaita izvozvo ikati mishonga inoshanda, but given ma results ari kuitika aya, they had to revisit kuti is there a problem, and I understand one of the company's products were banned already.
Zvinozofamba sei kune vanenge vatotenga mushonga uyu zvichida dzinenge dziri nyika, kana kuti vanhu vanenge vatenga mushonga uyu vaisa mumba?
Zvinozotoitika ndechekuti kuto inonzi marecall, maproducts anoitwa recall. Saka when they are recalled you should stop using them, hamufanira kunge muchashandisazve. Kana dziri mota zviya, yeah, I know sometimes kunonzi kwaitwa recall, unenge wautoendesa mota futi kuti inoitwa vafixe problem iripo. Kana iri mishonga, basically kutorasa chaiko. And unfortunately mushonga uyu kuvana unotapira. Saka mukausiya uri mumba, vana vanomwa vachiti vari kumwa zvinotapira, and vanokwanisa kuparara. Saka mushonga iyoyi kana paine vanayo kana nyika dzinayo, it should be wasted, unofanira kuraswa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvezuva remagamba. Vamwe vanoti vari kufara nezvakaitwa nemagamba aya mukurwira rusununguko, asi vamwe vachichema-chema kuti zvakarwirwa handizvo zviri kuitika. Kana muchidawo kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatungamira urongwa hwekurangarira magamba enyika, vachiradzikawo mamwe magamba maviri, asi vachipika kuti nyika haife yakatongwa nevavati vatengesi. Dare repamusoro roramba kunzwa nechimbi-chimbi nyaya yebato reCCC yekuti ipiwe gwaro revavhoti rakachena, kana kuti final voters roll. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.